Pane zviitiko zviviri zvaunokwanisa kuona pamashoko ataurwa iwayaya. Chekutanga ndezvechokwadi kuti upenyu hweparamende iriko nhasi uno huri kupera musi wa29 June. Icho chei chokwadi. Asi handi chokwadi kuti tofanira kuita maelections musi wa29 June. Zvazvinoreva ndezvekuti musi wa29 June kana kuti musi wa29 June uzati wasvika, president vanofanira kuti vaite proclamation kuti maelections achaitwa rini. Saka vanenge vaakunze kwemutemo chete kana vakapfuudza musi wa29 June vasina kuita proclamation. Nokuti mutemo unoti paunenge waita proclamation panofanira kunge pachiti pazoitwa maelections mazuva 120 asati apfuura, anisi 20 days.
Iwo mashoko avachina masa, mashoko ekuti vamwe muhurumende manga muchiziva here nezvazvo zvekuti sarudzo dzinofanira dzaitwa panosvika musi wa29 June?
Asi kana vakataura nevamwe vachina masa, ina hangu pandiri panapa. Aiwa, ndatoka kutozviona munewspaper ende danga ndiina prime minister nezuro chingotaura nyaya idzodzi dzesarudzo idzi. Hanambotaura nenyaya yekuti vakabvumirana kuti kuitwe maelections musi wa29.
Totarisa kuti vamugabe vakanga vasina kunge vazivisa mazuva esarudzo sezvamuri kutaura izvozvo panosvika musi wa29 June, chii chinozoitika?
Iyo yakwira mutarara iyotani. Inini ndichiaidza kundoonewo mukuru webato roti mangwana ndichimupawo pfungwa dzangu kuti ndione kuti mazuva ari kutaurwa aya anopindirana herewo nemutemo. Ndinokarira kuti kana vaane mazuva iwaya takurukura, ivo vachatorawo shoko iroro vachiendawo kune mukuru wezano, vachitorawo shoko iroro vachitaurawo nevakuru vemdc tione kuti chaizvo chaizvo zuva racho nderipi.
Imi makazivisawo nezuro kuti kana vamugabe vakanga vazivisa nezvezuva rekuti kunge uchiitwa sarudzo dzingangoitwa pakati pa29 June na29 October.
Ndikanditisanangurirei zvandakataura nezuro. Indaiti musi wekugumisira kuti vamugabe vaite proclamation musi wa29 June, musi wekugumisira kuti tiite maelections musi wa29 October. Saka vanokwanisa kunge vachiita proclamation tisati tasvika musi wa29 June. Unokwanisa kuita maelections musi wa29 October usati wasvika. Asi madeti iwayo haafaniri kupfuurirwa. Paproclamation musi wa29 June, paelection musi wa29 October. Ndifunga ndanyatsobatsanangura zvakanaka izvinoizvi kuti vanhu vanzwisise.